manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, Gumiguru 11, 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti nhengo dzebato ravo dzave kumbomira kuenda kudare reparamende nemakanzuru vachitsutsumwa nekudzingwa kwedzimwe nhengo idzi mumatare. Uwandu wevanhu vari kufa kuIsrael neGaza kuPalestine horamba huchiwedzera sezvo kurwisana kuri kuenderera mberi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa munyika Citizens Coalition for Change razivisa kuti nhengo dzaro dzese dzedare reparamende pamwe nemumakanzuru dzave kumbomira kuenda kubasa dzichitsutsumwa kudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri nezuro zvichitevera tsamba yakanyorwa navasengezo chavangu avo vanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanoti hakuna chigaro chakadai mubato ravo. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano webato ravo weNational Citizens Assembly uyo wapindwa nenhengo kubva kumatunhu ese munyika, mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vati vanoshushikana kuti mutauri wedare vaJacob Mudenda vakadzinga nhengo dzeTCCC mushure mekutambira tsamba kubva kumunhu asiri nhengo yebato ravo.
Tiri kuti maMP ari kunzi akadzingwa haana kudzingwa zviri pamutemo, uye speaker vakapuwa information kana kuti humbowo husiriwo, uye vakatora munhu akangobva kwaakabva. Dei tichitaura muchitauro chedu taiti vakangotora chidhura changobva kwachangobva chotonyora kuti zvakati. Zvino hazvisi pamutemo, hatigoni kutora mashoko abva kuchidhura. Mashoko anofanira kubva kuboka rakaparticipata kana rakapinda musarudzo. Boka iro ranga rine mutungamiri. Mutungamiri ndiye uno uri kutaura.
Vaenderera mberi vachiti vatonyorera vamudhenda kuti vagadzirise nyaya, uye vati nhengo dzavo dzisi dzeparamende nemakanzura munyika yese vave kumbomira kuenda kubasa kwemasvondo maviri vachitsutsumwa zvakaitwa nezuro.
Pakuti disengage tiri kuti vanoshanda vari muhurumende vanofanira kuti varambe vachitaura nevanhu munharaunda dzavari, asi havasi kuzoenda kunzvimbo dzebasa kusvikira tati nyaya iyi yagadziriswa senzira yekurakidza kunyunyuta nekusafara nemabatirwo aitwa chinhu. Nokuti hatisi kuda kuti munyika muite kumbunyikidzwa kana kubatwa chibharo yatingati state capture yeparliament.
Vatiwo vachamhangara nyaya vachavangu kumapurisa, uye vachakwidza nyaya yekudzingwa kwenhengo dzavomuparamende kumatare edzimosva.
Nyika ndinogara ndichitaura njiti nyika yakafanana nezipi ine mapoka maviri, matii maviri. Kutoti zipi ivharike inoda matii maviri kuti abatani awirirane. Zvino zipi yeZimbabwe yakarusa. Saka toda kugadzirisa zipi kuti zvakakosha zvenyika zvisanyadzisira.
Vatiwo chinonyanyurwadza inyaya yekuti nhengo dzeparamende dzakadzingwa dzakawanda dzinobva kumatebeleland, uye vati zvinoratidza kuti udzvenyiriri rwevanhu kudunhu iri huri kuenderera mberi kubva pamazuva egukura hundi zvichitevera kudzingwa kwenhengo 14 mudare reNational Assembly nedzimwe nhengo dzeTCCC dzakapikisa izvi zvakakonzera mhirizhonga yakaita kuti nhengo dzese dzeTCCC mudare iri dziburi vaziswe nechisimba vamudenda vakabva pamutongo wekuti nengo dzese dzeTRC idzi dzimbomiswa kupinda mimisangano yeparamende mitanhatu pamwe nekuti dzitorerwe mioro yemwedzi miviri. Hatina kukwanisa kubata vamudenda kuti tinzwe divi ravo padanho ratorwa neTRC. Vanongora nyaya dzematongerwo enyika vakarerekera kuzano PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nebato reTRC kusanzwisisa nekuti kudzingwa kwenhengo dzavo kuparamende hakune ine zano PF asi kuti kune chekuita nematambudziko ari mubato iri.
Ndofunganuna dzavo dzidzo hadzimii nehurumende, hadzimii neparamende, asi parlamendi yaingoita zvayaka rikuitwa kuti iite nairo bato reTRC.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neTRC richaita kuti vamudenda vafungisise pamusoro pedanho ravakatora nezuro iro vati zviri pachena kuti havana kutevedza mutemo uye vave kuita zvekutsigira bato rezanu PF.
Vamudenda munhu akatirenda sekuita ini tangaichitarisirawo kuti vaifanira kunge vakaverifya tsamba yakauya kwavari.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo harinei nezviri kuitika muTRC uye vatungamiri vebato iri ngavasiyane nekuvapomera mhosva kana vachinge vaita matambudziko mubato ravo.
Isu hatina simba rokudzinga rimwe bato mukati meparamendi, izvi vachamisa vanozvia.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vachavangu vakanyora tsamba yakakonzera kudzingwa kwenhengo dzeparamende kubva mumatare eSenate neNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku vashora zvikuru danho rakatorwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda rekudzinga nhengo dzeTRC vachiti harisi pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navamadhuku.
Zvakaitika izvi zvakashata uye zviri kukanganisa matongerwo enyika. Ndiri kudaro pakuti tinozviziva kuti bumbiro redu remutemo harina kunaka, ndosaka NCA ichiti aiwa ngarigadziriswe. Asi izvi nyango risina kunaka kudaro haribvumidzi zvakaitika izvi zvekuti spika haasi nyaya yekuti vanhu vari kunetsana vari kuTRC vapedzerane kumatare. Anongotora tsamba yangouya kana tsamba yaari kuda iye kuti ndatoiona. Aakutokudzinga vanhu vanenge vakasarudzwa nevanhu uye vanozivikanwa nemunhu wese kuti vanhu ivava ava vari muparamendi ivavo vari muboka reCCC rinotungamirirwa naChamisa. Munhu wese anozviziva.
Izvi zvinorevei muzvinafundo Madhuku? Tiri kudzwa kavezanu PF vanogara vachiti vanonga vatambire zvakabuda musarudzo. Ivo vari kutambira here zvakabuda musarudzo?
Izvi zviri kuitika kuparamendi ndeimwe nzira yevanhu vaya vasingadi kutambira zvakaitika zvakabuda musarudzo kwava kutsvaga nedzimwe nzira vachifunga kuti vakahwanda. Zvakaitika izvi hazvisi. Muchirungu pane inzwi rinonzi abuse. Izvi ndozve rinonzi abuse. Kana uri speaker of parliament haungambotauri kwatiri daiwa hauna pfungwa dzinokutaurira kuti tsamba iyi hanenge haishandi nayo. Munhu wese anoziva kuti paofisi maspika mwemwe munhu anokwanisa kutaura kuti zvaizoyananodai speaker akati aiwa endai munogadzirisana kumatare.
Asi kavambo vari kuti zviri kuitika izvi hapana chakasiyana nezvakaitika paye pakadzingwa dzimwe nhengo dzeMDC Alliance nava Douglas Monzora.
Zvakasiyana zvisingaiti. Pana Kupe naMonzora pakatanga patombobuda nyaya yaenda kwese kumatare kuSupreme Court. Supreme Court ndobva yazotonga kuti aiwa mutungamiriri webato reMDC ndiva Kupe kusvika paitwa Extraordinary Congress. Saka ipapo ana Kupe naMonzora vaishanda vaine zvanga zvatongwa kumatare. Izvi zviripo izvi vana vachabangu nana vachamisa kupati kwavo ikoko vanofanira kuendesana kumatare kana paine zvavari kunetsana, kwete kuti nyika yopindira panyaya yevanhu vari kutungamirira vari muparlamendi.
Asika muzvinafundo vamwe vanotika iroro harisi dambudziko here rekuti utungamiri hwacho hweTRC hauna kunyatsojeka zvekuti munhu anogona kungoita zvakaitwa navachabangu?
Mutemo wemuZimbabwe unopaya inonzi freedom of association. Hatina mutemo unotungamirira mapolitical parties. Zvinoita kune dzimwe nyika kunotitwa mutemo ya unoti party kana ichifoma inofanira kubudisa bumbiro rinorejistwa kuna registrar of political parties. Mukaenda unana Tanzania uko munozviona ikoko, even South Africa imomo, South Africa ndoti kwenyu ikoko hakuna izvozvo. Vari kuenda South Africa kuenda manyika dzakawanda muno muAfrica dzine mutemo. Isusu takagara tine mutemo wekuti hatipindiri mune zviri kuitwa mumapoka ezvonatongerwe yenyika, uye hatipindiri zviri kuitwa kumachechi. Kana ukati uri bishop wega wega unoita zvese, kana kuti wabva ipapo vana vako ndo vanopinda. Ngatiti zvakaitika kuzayoja pakashayika Archbishop Ezekiel Guti, Professor Ezekiel Guti. Tiri kuziziva kuti munhu ari kutungamirira Zayoja zvine zvindi Guti. Hakuna munhu weZimbabwe wandakambonzwa achiti kwanhu vaguti ndiwo vega vega here.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Uwandu hwevanhu vari kufa muhondo pakati peIsrael nezvikwata zvemuPalestine zvinoti cheHamas neIslamic Jihad huri kuramba huchikwira, uye hondo iri kuenderera mberi pachityirwa kuti chikwata cheHezbollah chiri muLebanon chinogona kurwisanawo neIsrael zvakasimba, sezvo chiri kunzi chatotanga kukanda zvombo nemuchadenga. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vatiwo mauto emuAmerica ane unyanzvi hwepamusoro-soro ari kushanda neIsrael. Vanhu vafa muIsrael vanonzi vadarika chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. MuGaza kuPalestine mafa vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 1055 kubva zvatanga hondo iyi nemusi wemugovera. United Nations inoti vanhu zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nematatu kana kuti 263,000 vamanikidzwa kuenda muupoteri vachitiza muGaza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paHoward University muno muAmerica.
Vakawanda vedu vakashamisika nekutanga kwakaita hondo vakomana veHamas. Tikakatyamara zvikuru tichiona minduro yakaitwa nemauto eIsrael. Kurayiwa kwaitwa vanhu hachisi chinhu chakanaka zvachose. Zvinhu zvatishungurudza zvaita kuti nyika dzepasi pano dzitange kutora madivi. Paite kupokana kuri kuitika, vamwe vachisimbirisa ivo veIsrael, vamwe vachimira nePalestine. Zvamutsa futi madivision agara aripo kwenguva yakareba, anga ambonyarara vanhu vakanganwa neya yePalestine, asi nezvakaitwa nevakomana veHamas zvaita kuti tifunge zvakare tiyeuke nyaya yenhamo yekuPalestine.
Tonzwawo kuti vari kukuvara mishonga yave mishoma, hakusisina chikafu, mvura, hakusisina magetsi, zvinozofamba sei?
Ndofunga pakudzimira vanhu magetsi nemvura nekuvharidza chikafu nekuvhara mabhodha, veIsraeri varatidza utsinye. Varatidza utsinye kuti vabatanidza chaunga chose, chembere nevana nevakadzi, vasina nei nezvekuita nevanhu vavari kupikisana navo veHamas. Vakangoti tiri kurova mese neshamu. Zvinhu zvarwadza vanhu vakawanda izvi kuti reaction yacho iri excessive. Iri kuratidza kutopara mhosva zvekuti dei dzanga irimwe nyika isina shamwari neidzi nyika dzatinoziva dzine simba. Zvaitotaurwa kunzi paparwa mhosva, anonzi mawar crimes, anofanira kutonotongwa.
Taonawo gurukota rezvekunze remuno vaAntony Blinken vari kugadzirira kuendawo kuIsrael, kuJordan kufambira nyaya idzodzi. Munotiwo kudii nekusunga rwendo kwavari kuita uku?
Hazvishamisi kuona vaBlinken vachienda kunomira neIsrael. Takaona nyika zhinji dzekuwest dzichimira neIsrael. Ndo shamari yavo yenguva yakareba, ndo main benefactor nemasupporter yenyika yeIsrael. Saka zvongoenderana nemamiriro angaita zvinhu kwenguva yakareba kuti vaende vanomira navo. Saka tachishura kuti veAmerica neshamwari dzavo vanga vachitarisa nyaya izvi nebalance. Pane kuti reaction yavo yekutanga kutumira zvombo kuwedzera huni mumoto semaonero edu, tatachida kuona kuti munhu angati ngatikandei zvombo pasi tigarise titaudirane.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro zvePhD paHoward University vaCalvin Manduna vari parunare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi kucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana kana kuti International Girl Child Day. Gore rino dingindira rakanangana nekuita zvirongwa zvakanangana nekusimudzira mwanasikana kuitira kuti akure aine utano hwakanaka, kuitirawo remangwana rake kana kuti invest in girls' rights, our leadership, our well-being. Mutungamiri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana, amai eKenya Chifamba, vanoti zvakakosha kuti hurumende iite zvirongwa zvinodzidzisa veruzhinji pamusoro pemiviri yavo zvinozochengetedzawo kodzero dzemwanasikana.
Zuva ranhasi tiri kupemberera zuva revanasikana pasi rose. Tiri kutarisana nedingindira riri kutarisa nyaya dzekodzero dzevanasikana uyezve nyaya dzine chekuita neutungamiri hwavo.
Zvii zvamuchange muri kutarisa pazuva remwanasikana iri ranhasi?
Patiri kutarisa zuva iri, zuva ranhasi, tiri kutarisa nyaya dzemaSDGs muZimbabwe, tiri kutarisa nyaya dzeNDS1, tiri kutarisa Agenda 2030 uye tiri kutarisa Agenda 2063.
Mungati hurumende iri kuita zvakakwana here mukuremekedza kodzero dzemwanasikana uyezve mukuedza kufambisa mabasa ane chokuita nevanasikana?
Zvizhinji zvaitwa nehurumende yedu, yakabatana nemapoka akazvimirira, yakabatana nevanotipa dzimari vakasiyana siyana kuti budiriro yevanasikana irambe ichisimudzirwa. Tiri kuti isusu hurumende yedu dai yaramba ichipa vanasikana mikana yekuti vaiende patafura dzinokurukurwa nyaya dzine chekuita nezvavo, nyaya dzeutano, nyaya dzekuenda kuchikoro, nyaya dzine chekuita nezvirimwa kana zvicherwa zvichienderana nevanasikana.
Mungati zvimhinga mpinyi zvipi zvamuri kuona zviri kunyanyotarisana nemwanasikana wanhasi zvinoda kugadziriswa?
Tiri kuona kuti nyaya dzevana vari kuita vamwe vana vachishayiswa mikana yekukura dziri kuramba dzichiwanda, uyezve tiri kuona kuti vari kutadza kuenda kuzvikoro. Isusu tiri kuti pazuva ranhasi dai mikana iyi yawanikwa kuti tashanda pamwe chete, vana vakwanisa kuenda kuzvikoro, vakwanisa kuchengeta vana vavo, uye rudzidziso rwezvine chekuita nesexual reproductive health rights rwutekeshere muzvikoro munharaunda kwese kwese kwavanenge vari.
Shuwiro yenyu ndeyeyi sesangano rinorwira kodzero dzevanasikana takanangana nezvinosangana nevanasikana?
Takabva kupinda munguva yesarudzo, isusu tiri kuti vanasikana vakakosha, vanoda kudzidziswa utungamiri muzvikoro, mumakereke uye mune zvematongerwo enyika. Tinoda kuti vazive mashandiro emakanzuro, tinoda kuti vazive mashandiro eparamende, tinoda kuti vange vachipindawo muzvigaro, uye tinoda kuti vanasikana ivavava vagozoziyawo nekubatana pamwe chete nevatungamiri vavo kuti vazive zvinenge zvichiitika. Tiri kuti isusu pazuva ranhasi vanasikana vedu ivava vakakosha, tine basa rekuita munharaunda, tine basa rekuita sehurumende. Mitemo yakaunzwa yakawanda inosanganisira na Marriage Act na Children's Rights Act uyezve na Education Amendment Act. Ndoti hurumende yedu itibatsire kuti mitemo iyi inyatsoenderera mberi kuti tsepete vanhu vachinzwisisa uyezve ruoko rwemutemo rwurambe rwuchichengetedza vanasikana.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Amai eKenya achifamba vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzebato remaRepublicans muAmerica dziri kusangana nhasi kutsvaga wadzingavhotere musarudzo dzemutauriri mutsva wedare reHouse of Representatives mushure mekunge vaKevin McCarthy vamanikidzwa kusiya basa. Avari pamberi musarudzo dzebato iri ndiva Jim Jordan nava Steve Scalise. VaMcCarthy vanonzi vaudza vatsigiri vavo kuti vasavasarudze zvakare. Bato remaRepublicans rine nhengo mazana maviri nemakumi maviri nerimwe kana kuti 2021, ukuwo maDemocrats aine nhengo mazana maviri negumi nevaviri kana kuti 212. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch riri kupomera hurumende yeRwanda mhosva yekuuraya, kurova uye kusunga hama dzevanhu vairi kuti vanopikisa hurumende uye vamwe vacho vari kune dzimwe nyika. Mutsvakiridzo inonzi Join Us or Die, Rwanda's Extraterritorial Repression, pakabvunzwa zvarwa zvenyika iyi zana nemakumi mashanu zviri kuAustralia, Belgium, Canada, France, Kenya, Mozambique, South Africa, Tanzania, Britain, America, Uganda neZambia. Chinangwa chehurumende chinonzi ndechekupunyikidza vanhu kuti pasawane anoti ufu pane zvirongwa zvainenge ichiita. Sangano iri noti kunyangwe mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame nebato ravo reRwanda Patriotic Front vachirumbidzwa nekubatanidza nyika mushure mehondo muna 1994 vanonzi vari kuponda vanopikisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naAmai Vivian Moyana avanogara kuSouth Africa asi pari zvino vari muno muWashington DC, umwe vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro zveMasters of Science in Sustainability Management zvakanangana neunyanzvi munyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Vanoti unyanzvi hwavakawana kubva muzvidzidzo zvavo huchabatsira nyika mukuderedza matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pari zvino ndiri muno muAmerica ndakauya ndichiita zvechikoro ndichiwedzera dzidzo yangu, saka ndakaita masters uye kugara ndinogara kuSouth Africa asi ndakavuya kuno kuzosasa chikoro.
Vanhu vangada kuzwa kuti zvidzidzo zvamakaita izvi zvemasters of science in sustainability management zvinenge zvakanangana nei?
Ndofunga ruzhinji rwenyika ruri kunzwa mumapepanhau nemuzvivhitivhiti kuchitaurwa nyaya yekuti nyika iri kuenda through a phase yekudziya zvakanyanya kudarika zvayanga iri inoitaurwa kunzi global warming. Saka zvidzidzo zvangu zvakanangana nesustainability, kureva kuongorora kwokuti tingaita sei sevanhu as the human race kuti tibatsiridze kuti nyika isadarika kupisa kwairi, matemperatures asakwira kudarika zvaari. Pamusoro peizvozvo zveclimate kati global warming, zvidzidzo zvangu zvakanangana zvino kuongorora kuti yatinoti sustainable development kureva kuti patinenge tichitora matanho ekuti tidzivirire nyika from overheating, hatizosii atinoti masidelined communities kureva kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakasaririra pakubudirira dzatinoti nemuchirungu maless developed.
Mune urongwa here hwekunge muchizoshandisa unyanzvi hwamawanawo kuZimbabwe?
Ndonhauro yakanyanya kuita kuti iuye kuno, nekuti pese pandinotsvaga zivo pfungwa yangu ingori pakufunga kwandakabva, nokuti kuZimbabwe ndokumusha. Ende ndinoona kuti pane mukana mukuru chiripo wokuti ruzivo rworo rungashandiswa kudarika kwenyika dzino idzi dzakabudira, nekuti dzatove kumberi. Saka zivo iyi yandinayo iyi ndine tarisiro huru yekuti ndigozodzokera nayo ndigonoishandisa kumusha kuti tichengetedzewo yeduwo nyika, nokuti haisi kusarirawo pakudziya kwenyika. Tinewo ruzivo rwatingabatsidzana navo pamwe chete nehurumende yedu.
Mune mamwe mabasa amuri kuitawo here ekubatsira vanga vana veZimbabwe kuno kana iko kumusha?
Pari zvino ndingati batsiro yandiri kupa kuvana veZimbabwe pari zvino eti what's called personal level kati interest level, ndiri kukurudzira vamwe vari kudawo kuuya kunoku vachida kuzoitawo zvidzidzo zvandakaita chaizvo chaizvo, nevamwe vari kuda kutongoyo kuzvidzidzo zvazvidzidzo zvakasiyana siyana. Pari zvino ndine vakatoti kuti vandakatobatsirawo neruzivo rwekuti zvinofamba sei uye zivo iyoyo inogona kuvabatsira sei kana vachinge vakutsvaga mabasa, kana kuti vachizofungwa kuti vachazoda kuitawo mabhizinesi avakangonanganawo neruzivo rwatakatsvaga.
Saka chirongwa chenyu ichi munotarisira kuti chinopera riini chamakauya kunoita muno?
Masters yakatopera gore rapera muna December. Pari zvino ndiri pane inonzi post graduate optional practical training yavanoti in short post grad OPT. Pari zvino ndiri kutrainera ndiri kuDC government as a contract specialist, ndichishandisa ruzivo irworwo patinenge tichibuditsa matenda nokusarudza vanopa maservices.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, amai Vivian Muyana vari parunare muno muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Munhau dzemitambo, tombokupai zvabuda mutambo wenhabvu yemadzimai weCOSAFA Women's Championship. Zimbabwe Mighty Warriors yaita mangange 1-1 neBotswana. Izvave kureva kuti Zimbabwe iyo isina kukundwa kana mutambo mumwe chete yave kuenda kumasemifinals emakwikwi aya. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvehondo iripo pakati peIsrael nechikwata cheHamas, uye tichatarisawo zviri kuitika mubato reCCC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti nengo dzebato ravo dzave kumbomira kuenda kudare reparamende nekumakanzuru. uwandu wevanhu varikufa kuIsrael neGaza kuPalestine woramba uchikwira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Zika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelange njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kaMfumfu 2023 ngutabo kaNcube endabeni zethu lamhlanje.
Uyabona le yinto yomndeni esile eminyaka neminyaka izigidi zezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlekile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili abe esebenza ukuze ame ukusebenza kancane. Kukanti inani labafileyo kwele-Israel kulandela ukuhlasela kwe-Hamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day lona olunanzwa mhla ka-11 Mfumfu minyaka yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane ukuze kulungise udaba lokuxotshwa kwabanye babo kulelo dale lolokugqilwa kukhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi idale lephalamende libike ukuba sokuxotshiswe amalunga awe-CCC alitshumilane lawe-Senate ayisishiyagalolunye 9 ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla. Ekhuluma ngemva komhlangano wesiphangiphangi owebandla leli owe-National Citizens Assembly, umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthe okwenzakalayo kuveza ukuba amalungelo kaZulu awokukhetha inkokheli ayifunayo kawavikelekanga. Wengeze wathi ngaleso sizathu ibandla lakhe selizaphuma ephalamende lasekhansilini okwamaviki amabili kuze kulungiswe indaba ezihluphayo. Sesizakuma okwesikhathana kutsho ukuba akula esizakwenza ephalamende ukuze kulungise konke esifuna kulungise. Uqhubeke wathi lokhu kungehlula ibandla lakhe lilakho ukuphuma edale ephalamende ngoba sekusobala ukuba eleZANU-PF kalifuni ukusebenza le-CCC. Lanxa kulembiko ethi umnumzana Chabangu usebenza lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, umnumzana Chamisa kavumelananga lakho lokhu esithi ibandla leZANU-PF yilo elilwisana lelakhe. Echasisa amazwi kamnumzana Chamisa, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi phezu kwamanyathelo okutshengisela ngokungayi edayi lephalamende, i-CCC izakhweza izikhalazo zayo kunhlanganiso
yamazwe angezansi yezwekazi leAfrika eSADC.
Lo mongameli ukhulume ngendaba yenational crisis wathena kufuze abaZimbabweans bakhulumisane ikakhulu umongameli uPresident Nelson Chamisa nomnumzana uMnangagwa ngendaba yenational crisis esikhangelane layo. Wakhuluma njalo kwesibili wathi kwakhona sibanika 2 weeks zokuthi balungisise ama-recalls angekho emthethweni awenziwayo. Kungehlula lokho siyabe sizaphuma ephalamenti siphume kuma-local authorities iindaba lezi zezilungisiswa. Ukhulumile umongameli wathi kwakhona epartini yethu akula muntu osebenza lo muntu wezanu, njalo akula muntu osenior, akula muntu ojunior. Sonke siyafanana singamalunga e-CCC, simanyene sibambene. Laba aba-recall abantu bethu asobama amalunga ebandla lethu asibaza silani labo.
Ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye uthi okwenziwa yi-CCC kulungile njalo kuzakwenza ukuba iZANU-PF inanzelele ububi bokuxosha amalunga aleli bandla nxa kuyiyo esebenzisa umnumzana Chabangu.
Strategy sokuthi ibone ama members e-CCC disengage cakathekile at this hour ngoba siyabona ukuthi kulokungcola kweParliament. IParliament yethu ingcolile, iZANU-PF is trying by all means ukungcolisa ilizwe. So ngakho kuqakathekile ukuthi kube le pause kutshengisele ukuthi this country can be rendered ungovernable, because it's important to make sure that they show the citizen power betshengise amandla asebantwini, ngoba ama-members a-electwayo a-electwa ngabantu, they represent the people. Abanyeke nje bexotshwe liphepho, ngathi wena o-electwa ngabantu bexotshwa liphepho.
Kodwa obona ngokuthula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe okwenzakalayo akulani lebandla lakhe. Lokhu kutshengisa ukuba ngabantu abangathembekanga. Bekumele bekunanzele ukuba njengeZANU-PF asilamandla okuxosha elinye ibandla ePhalamenti. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Herbert Chamuka uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla leZANU-PF lele-CCC ukuze kuphele ukufuthelana osekukhona elizweni.
Of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayiyenzeke phakathi kwe-CCC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-positions.
Emhlanganeni wabo owenkokheli ye-CCC bathi sebenanzelele ukuba kulobunzima obubhekane lozulu weZimbabwe, ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube lokukhulumisana nomlotha lebandla leZANU-PF. Baphinde babonga uzulu weZimbabwe ngokuvota besithi amanye amalunga abo aqhubeka ehlukunyezwa esethiswa icala lokusekela i-CCC ngemva kokhetho loba nje solwedlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu abafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. Kwele Gaza inani labantu abafileyo kulandela ukuphindisela kweIsrael lona selisedlula inkulungwane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations yona ithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 263,000 sebebalekele imizi yabo eGaza. Isikhulumeli sebutho le-Israel sithi balungiselela ukuhlasela ngendlela ezatshiya ibutho le-Hamas lingasela mandla okuthi lingenelisa ukuhlasela njalo izizalwane ze-Israel. Ophethe uhlangothi lwe-Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, ukhangelele ukuya e-Israel lombiko wokusekela leli lizwe. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bekithemba Mhlanga oyingcwethi yezombusazwe. Umnumzana Mhlanga wayeyintethela izindaba elodume eZimbabwe njalo usesebenzela eBhilithane.
Le inzima mfowethu, uyabona le yinto yomndeni esile minyaka neminyaka, izigidi zezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili, awe-Palestina lawe-Israel.
Impilei kunsukane zizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na kumbe ingaba impe engathatha isikhathi eside.
Angikhona ukuthi zaba impe engathatha isikhathi eside ngoba ungathi uyakhangela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abanganga ukuthatha isikhathi eside, ungathi uyakhangele ka-1967 kubangwa iGolan Heights ayithathanga isikhathi eside, kube la yatinka enye kwabango-77 uthi uyakhangela le intafathada eka-2012 angithatha isikhathi eside. Ngoba kumele sikunanze lapha ukuthi amabutho eHamas wona ngokwayo lesihlenge lapha khona akonjolozele i-Israel. Akula indawo eziningi angaya khona, kuthi lezi khali abalazo aziningi njalo abalawo amandla kube abangani abalamandla abangabasekela njengamangani abe-Israel abe-America. Yikho ngibona ingani hayi akusoze kuthatha isikhathi eside. Into nje engani izadonsa ukuthi njengoba sisiza kuthiwa kungani kule nkulungwane kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ezama-Israelite ezithunjiweyo. Yikho-ke okuza ngami ngathi kuze kumisa impilo ngoba siyakwazi ukuthi empini esezidluleyo bekuthi nxa sokunjalo kuqalise nje ukukhulumana ukuthi abantu laba abathunjiweyo bengakhuluka njani. Yikho njalo kuzenza ubona ukuthi amabutho e-Israel athi hayi kumele ehambe enonyoka ngendaba ngoba ngagcina kubulawa izizalwane ze-Israel. Yikho okunye okuzaqonda okuzanceda lapha ukuthi amazwe anjenge-Israel nabojordan bona bazabe besithi nxa bekhuluma la mabutho engamazwe futhi i-America layo lapho nxa ikhuluma ne-Israel izabe sithi ukuthi hayi mayuyu madoda sokufiwa abantu abaningi lapha sokubhizisa into ezibasike sikhulume ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele esibili ngombhobho ziyabalwa into ezothiwa zaphela esibili ngombhobho ngoba abantu abanye abanjani abangali basebenzani sebehlula.
Sibone iMelika isima le-Israel ukubona njani lokho?
Lokho angikhona ukuthi intate kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-America le-Israel uvela khatshana kakhulu and angikhona ukuthi besingathi kathesi ukuthi kuqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasenjani bengasazwanani lawo abantu ababili i-America ne-Israel. Kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi i-ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hhayi siyayiza indaba yakho ndoda kodwa hhayi kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezimpini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyanandela. Ngesingakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha eHamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasibomasosha e-Israel akukho emthethweni wezimpi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njani wala awulandele.
Sizabanye bekhuluma ukuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations ukubona kuyinto engenzakala yini.
Ukuzonda kuza kuba khona kakhulu kodwa abantu abadala abazaba khona endlini abanjani abazathi hayi ukuthi into leyo ingamemethekiyo phambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili awe-Palestine le-Israel. Angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engene empini ngom asike ngikhangela ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu akanda kuvela ukuthi ukuthelele okukhulu kukhulu okwaletha i-Arab the spring kwalandela umonakalo owayenziwa yi-ISIS. Angikhona ukuthi abantu abaningi bafuna ingwale appetite njakuyani enye impi.
Lo ube ngumnumzana bekithemba Mhlanga ingcwethi yezombusazwe eyasebenza njengentatheli izindaba eledumo eZimbabwe njalo esesebenzela eBhilitane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day lona olunanzwa mhla ka-11 Mfumfu minyaka yonke. Lolu suku luza ngesikhathi lizwe libhekane lokuqonga kodubo lokukhulelwa kwamantombazana lokwendiswa kwawo esasemancinyane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ubuyanga. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indikimba yalonyaka yokunanzwa kwe-International Girl Child Day igxile ekutheni kudingwe amanyathelo awokwehlisa inhlupho ezibhekane lamantombazana, ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuqinisa imikhankaso yokulinganiswa kwamathuba ngobulili. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uNkosazana Patience Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngokuqakatheka kwalolu suku.
Wonke umuntu iloba owesifazana
kumbe owesilisa kumele belondoloze njalo beqakathekise amalungelo omntwana oyinkazana. Sesikhangela ikakhulu emasontweni lapho esibona khona ukuthi bayendiza abantwana bengakafiki izinga lokuthi eyenelise ukuzicabangela.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi seHarare uthi uqakathekile ukuba amalungelo amantombazana alondolozwe ngoba kuyibo ikusasa yelizwe.
Ngakho uyakhangelisa ukuqiniswa imithetho emayelana labantwana abancane beyibambe ngokuhle imithetho leyo ingathi kungaba ngcono. Kodwa esikubona kwele Zimbabwe ukuthi imithetho ayiqinanga. Ingaqinanga kangalo sidinge njalo ukuthi indaba ingagcinanga sibona kuyikuthi labo abadala abasezikhundleni abalabo abalezikhundla yibo labo futhi abahlukuluza abantwana.
Umnumzana Dube ukhuthaza abazali ikakhulu obaba ukuba bengabandlululi abantwana abangamankazana beqakathekisa abangabafana.
Sibona imuli eziningi kazithi abantwana abangamankazana kabayekeli kuye esikolo ngoba imali akula. Sikhangele njalo alabo abantwana ababe sithi singathi nxa sebekhulile bayahanjiswa emendweni bengafuni, bayaphongunikwa nje kumabandla wona lawo ezisonto. Banika abantwana abancane ukuthi balotshelwe ngabantu abadala. Njalo nxa kuhamba kwezemfundo abantwana labo benikwe ithuba labo lokuthi bathuthuke empilweni.
Umphathi ntambo ogatsha lwabesifazane lentuthuko yamabhizimusi unkosikazi Monica Mthwangwa uthi uhulumende wakhe ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamantombazana aqhubeka ehlukunyezwa.
The constitution itself is very good, very progressive.
Isisekelo sombuso sihle kakhulu. Kasikuvumeli ukwendiswa kwezingane, kodwa sibona ukwanda kwalobu bubi busiya phambili.
Lolu lusuku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations njalo olwalonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Invest in Girls' Rights, Our Leader, Our Well-being. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amakansila akoBulawayo iningi kungawebandla le-TCCC afike ezishabane lamuhla ukuyaphatheka emhlanganweni ophathelane lomsebenzi wawo njalo athi alindele ukwaziswa libandla lawo elinqume namuhla ukuthi ame ukusebenza okwesikhatshana. Phambilini kwalolu hambo amakansila la aphatheke emhlanganweni wokucubungula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yalonyaka ekhansili lapho obekuthe gwaqa umphakathi. Umnumzana Stephen Komo ongumgcini sihlalo we-emakhandeni kugatsha lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisela usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuphume kulumhlangano lomthelela wokumiswa umsebenzi wamakhansila.
Akutshengisa ukuthi khona ibhajet ikhule kakhulu okudlula okomnyaka ophelileyo. Bethi bona kumnyaka odlulileyo ibiku-264 million, kulo mnyaka izabe i-264 million plus 8 ku-2024. So meaning ukuthi ithuthuke njembijana okungajhululi.
Kodwa lina elikukhangeleleyo njengezakhamizi kuyini ukuthi ikhansili kugijimise phambili?
Ziningi izinto okumele ukuthi ikhansili izilungise edorobheni lakithi. Akulani ukutholakelwa khangelwa imigwaqo ayilungiswa, amasuwa lokhu enjalo ebhokoka everyday, imigwaqo ama-potholes awagijwa, akulamgwaqo emitsha elungisiweyo kukhansili yakithi. Hence abantu bayabhadala ama-rates of course, kodwa-ke kakutshengisa umehluko wokuthi lonyaka kulento entsha eyenziweyo. Bathi bafuna ukukhangela umgwaqo kulobe umlasikiti wonke ufile, bafuna ukuthi balungise baphinde njalo bavuselele amaholu njengoba kunamaholu anjengako number 1 obite holu bonke bona bayazanisiti abemakhandeni lama-stadium, especially i-stadium abakhulume ngaso kakhulu i-Baberfield Stadium, ukuthi bafuna ukuyifaka ile ku-international standard.
njengezakhamizi lithini ngalokho ukuthi nxa kuvotelwe abantu kodwa lisababoni emsebenzini sebe recalliwe kumbe sokuthiwe bephuma?
Hayi, lokhu lathi kuyasimangalisa kakhulu ukutshengisa ingani kulobu kugango ukuthi izobenzakala emaphathini la. Umuntu recallwa ngokungaphefomi kwakhe. Nxa umuntu engasebenzi ngokuqondileyo yikho lapha ongathwena ufisa ukumrecalla. Manje abantu labo bangene khathesi, bagcotshwe khathesi nje last week. Ukuqaliswa ukuthi namhla badonse basuswe e-chambers, basuswe le-parliament. Uzafaka bani? Yikho akusiphathi kuhle khonokho. Kuzasenza sihlale siqalisa ama-program ethu okuphela. Ngaleso sikhathi bese siqalisa ukuthi sihlangane labo, base bayintroduce, bese siba-introduce neku-community. Ngiyakhumbula ngenze umhlangano naku-resident. Baba-introduce ama-councillors lo-MP ekhona. Ngitshengisa abantu ukuthi sesiyaqala imisebenzi emitha, siyaqalisa ukusetha ama-programs ukuthi kusetshenzwe kusetshenzelwane. Now, ngemva kweviki eyodwa sesizwa kuthiwa kulo muntu ofisa oserikhola lawo ma-members. Sizosebenza njani? Akusebenzeki ngaleyo ndlela. Nxa kuyukuthi khona laba abantu bakhumbula ukuthi abangasebenzi e-parliament kumbe kuma-chambers. Therefore, kutho ukuthi wonke umuntu-ke ongu-member of parliament, ongu-councillor, uvele kala msebenzi wokubanasebenzi. Kutho ukuthi they are all condemned because kakuncedi ukuthi khona kuthwenana labana basuswe, basuselweni irini ukuthi basuswe ngeyani. So kutho ukuthi ngenye indlela basusa bonke abantu. Enye into esiyecelwe kakhulu emhlanganweni ngumeya ukuthi kulama-bower derives, siyakwazi ukuthi kulama-bower ayevele enama-bower kuhlala. Bayacela ukuthi khona nxa kulo muntu olendlela yokuthi angasebenzisa njani i-bower leyana ukuthi yenelise ukuthi seve i-community, angabuya lekani bamnike i-chance yokuthi asebenzise leyo ndawo ukuthi incede i-community kumbe yenze imali le-council isebenzelayo. So kuyacelwa ukuthi ama-bower wona la akhanya se-neglected achiywayo ngenxa yokuthi abantu abasanathi jwala kiwo. So zi-open zibalindele abantu kumbe ufuna ukwenza i-preschool, kumbe ufuna ukwenza isikolo, kumbe ufuna ukwenza i-theatre, kumbe ufuna ukwenza i-cinema, whatever you want to develop in that previous year gardens, you can come forward ukuthi uncediswe i-city council ukuthi sizawulekana sisebenze.
Lo ngumnumzana Stephen Komo, umgcini sihlalo we-Emakhandeni kugatsha lwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Sigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Sikhululekile Bhoboza isizalwane seZimbabwe esesihlala eWashington DC khonapha eMelika. Unkosazana Bhoboza yena wasungula isikolo eseBeacon Hill Primary School esisePlumtree esabeleni seMathabeleland South ngasizweni exoxa loPraxedis Jeremiah oweStudio 7.
Hlelo lolu yisikolo iyaqala iyi-preschool, yona ithesi sesisebenzisa ukuthi ibe yi-primary school, ikho lapho limi khona kathesi.
Qalisela ku-preschool kusiya ku-grade 1 kathesi?
Kathesi kuqalisa ku-ECD A kusiya kuma ngo-grade 5. Ukuze kume ngo-grade 5 ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu mase besiyabhala ama-exam bebese besiba phansi. So sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwana bethu bethi mase besiyabhala imihloliso ka-grade 7 bephumele impumelo ehamba phambili. I-reason why siyenze njalo, sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase-Plumtree. Sifananisa lokuthi izikolo lezi ezikatshana ezifana abantu bayathatha abantwana babo bebahambisa kuma-secret heart ezikolo ezinye kuma-boarding school. So sifuna thina izakhamizi ze-Plumtree zifile comfortable ngokuhambisa abantwana babo esikoleni esiseduze kodwa sibe sile mphumela ya zona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantwana babo ukuthi bebe khona.
Lolu hlelo liqalise uwedwa kumbe ulabanye oncedisana lapho?
Hayi, ngingedwa ehloleni loli. Ngaqalisa ukuyakha ngingedwa noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa. Ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa. Noma nginabantu ekhaya abancedisayo engiyabe ngibathuma bengincedisa abaningi ngingababhadali. Abanye kuyizakhamizi, abanye nje bengincedisa khona lapho emaofisini lapha lalapha. Kodwa mina ezimalini ngiyakha ngedwa.
Wena lapha eAmerica usebenza umsebenzi bani?
Lapha eAmerica ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo. Ngesikhathi ngisayakha bengisebenza ngiyenza i-nursing, then ngiyenza ngasebenza lase-office ngiyenza i-leasing office, then ngiyayenza kathesi ngisebenza umsebenzi wabantwana.
Ukwenelise ukuthi uthole leyo mali yokuthi uvule isikolo?
Yeah, kuyasetshenzwa. Emini nasebusuku uyawugijima usiyalelala uhambe utshintsha on the way. Ngoba kathesi utsho nje ade ngikhuluma nomfowethu izolo ngithi hheyi aye America yasebenza uze uphele inyawo, mina ngike ngasebenza ngisebenza imisebenzi emithathu.
Okwakufuqayo sibisibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu, kuyini sibili?
Isifiso sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana. Abantwana ngivele ngikhule ngibathanda, ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise ngidlale labo ngibabone beqayeka. So mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu, ngizalwa esithenjini kobhoboza embako. So ngangithi abazali bonke uma behlangene mina yaqoka abantwana hambe lawo phandle bembafundisa ukutheza inkuni, bafundisa ukukha amanzi, ngifundisa noma kuncane. Ngihlala ngihamba lakho ingadi emasimini ngihamba labo. So ngaba luthande nje lokuba labantwana.
So uthe isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwangkhona sitholakala ngani?
Isikolo lesi sibizwa ngokuthi yiBeacon Hill Primary School. Siseplumtree endaweni okuthiwa iGasafu. Ma siseplumtree laphana sisemuva kwekhodi. So umgwaqo lwana uthi junction liyane ekhodi. Ma uyathena before ekhodi. Usiya ngale kule ntaba emuva ngale abanye bakubiza ukuthiwa amangcwabeni amakhiwa, yikho lapho esikhona kule ethareni endala.
Unkosazana Sikhululekile Bhoboza yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, wasungula isikolo seBeacon Hill Primary School ePlumtree. Good Life Talk kuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sisizwa imbono yabo ngomumo wokulwisana okuphakathi kweIsrael lebutho leHamas elakwele Palestine. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe seliphumele sinqumo esokuba amalunga alo edalele ephalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane. Inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili i-1200, kukanti inani labafileyo eHamas ngemva kokuba i-Israel isiphindisela selisedlula inkulungwane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhlaka 11 Mfumfu minyaka yonke. Linga kohla ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo zethu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.